Mumwe vanhu vakarohwa nemasoja nezuro ndevakelvin mawani ava vanogara mumusha unogara veruzhinji wecherima vamahwani vanoti musoja akavarova aivapomera mhosva yekufarira bato remdct achiti ndivo vakakokera musangano wakaitwa nesvondo
chii chakaitika chaicha
hamuona handi pane chimwe vaichina mamaposta makusena ikwachamisa sa masoja vafana vacho vabva varohwa nechi posta akasvika mhino zvakasvika chiita musikana vainama maposta ini vanototi kusiyana netim iite zvairi kuita vari kunama maposta avo siyana navo zvikanzi sikaiwo vangotori nevanhu ivavo manero ndipandikangotsvira ivavo
vamahwani vanoti zviri kuitwa nemasoja zvinotyora kodzero dzavo dzekutsigira bato ravanoda vamahwani vanoti mapurisa pari zvino vari kuedza nepavanokwanisa kuti nyaya yavo inzwike nematare
zviro ndizvo zvavaito nditsvagira izvozvo vakatouya vaitonditsvaga kumba vakazondiwana ndiri musoro vaitotidhoketera kuti takaribata mumaoko
bati yaitanzi hapana zvamunondiita kana ndimusoja muna zvamunoeraapana
chamunombondiita
nagavi
ese vepurisa imiwe vakanotoramba uchiendera mberi nenyaya yacho iyoyiwe takutokuingai takawanda
mumwe mugari vatafadzwa chatima vakarwa nemusoja wavanoziva vakaenda kunomhanyara kumapurisa vanoti masoja anogara munogara veruzhinji ave kushanda kuongorora vagari kuti vanotsigira bato ripi vachatima vanoti masoja mana ari muwadhi mavo vachitsidzira vagari vanotsigira mamwe mapato asiri bato rezanupf
ya chiri kushamisa ndechekuti masoja ari kuoneka izvino vamwe vatokuma 4 months 5 months vari muno vasingaendi kumaningi kumabharaki kwavo vari kudzimba masoja aya akatodeployiwa kuti ashandire munzvimbo maari as intelligence gathering yekuti vaone kuti zvinhu zviri kufamba sei saka masoja ndiwo ari kuda kushandiswa pathis campaign vatokambina izvozvo vachitokambinira ngwena atogara muningi mulocation matirikugara
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa asi mutauriri wemasoja vaalfios makotore vatiti vanyorere mibvunzo padandemutande ravo asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo mumiriri wechinhoi muparamende uye vari chiremba dr peter matarutse vabvuma kuti ndivo vaongorora kukuvara kwavamahwani nhasi munyori mukuru mubato remdct muchinhoi vaedward kadewere vanoti vechidiki vebato iri vakambonetsana nemasoja apo vaikokera musangano wavo pachitoro chepachengaose muchinhoi ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini arthur chigoriwa